Vadzidzi ava avo vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa, Comfort Mwekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa, Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa, Lionel Andrew Madamombe ane makore 24 zvekare ekuberekwa, na Darlington Chigwena ane makore 21 ekuberekwa, vave nemazuva 10 nemapfumbamwe vari mutirongo, uye vanzi vadzoke zvekare kumataredzi mhosva nemusi wemuvhuro unouya kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa. Vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro ichi vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa 15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora madziro edare reparamende nezvimwe zvivakwa zvehurumende, mashoko ekuti mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCCC vaJob Sikala avo vari muusungwa vanofanira kusunungurwa. Kunzwika kwechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kwazogumira panzira nhasi mushure mekunge mutongi wemudare raMajor Street arwara dare riri pakati, nyaya ichibva yanzi idzoke mudare nemusi wemuvhuro unouya. Asi izvi zvinogona kureva kuti vadzidzi vashanu ava vangangotadza kunyora bvunzo dzavo, sezvo bvunzo idzi dziri kutangawo musi wemuvhuro wavari kutarisirwa kunge vari mudare zvekare. Gweta revadzidzi ava vaDarlington Marange vati vane matanho avatora kuti vadzidzi ava vakwanise kunyora mazamanishoni avo.
Vadzidzi ava zvinoratidza kunge vachamisa maexams avo, asi takaedza nekusiwa kuona semagweta avo takanyora kutsamba kuvakuru vemaprison dzekuHarare Zimani kuti vakwanise vakomana ava kuti vanyore maexam avo vari mukati tanyora zveimwe tsamba tikaendesa kuUniversity of Zimbabwe tichikumbira kuti vakwanisire kuti vakomana vanyore dzidzo dzavo.
Mukuru wesangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe reStudent Representative Council vaAlan Chipoi vanoti kubva kuhurukuro dzavakaita nevakuru vechikoro ichi pane chivimbo chekuti vadzidzi ava vachakwanisa kunyora bvunzo dzavo.
Takazama nepatinogona kuita engage the authorities dzepaUniversity of Zimbabwe zvazviri pachena kuti vanenge vakabvumidzwa kuti vanokwanisa kunyora because ikodzero dzavo dzeunga vachinyora maexams ivavavo sezvo vasati vabatwa nemhosva vachingori vapomenveri.
Vachipoi vawedzera vakati kuti vadzidzi ava vasabvumidzwa kunyora bvunzo dzavo zvingangokanganisa kubuda kwavo nezvibodzwa zvinonwisa mvura.
Zviri pachena kuti vana vatokanganiswa mukubuda kwavo because mazuva ese avagara vari mutirongo vasina mhosva yavakapara. Mazuva ekuti vanodai vakanga vari pamwe chete nevamwe vachidzidza vachiita zvidzidzo zvavo zvinokwanisa kunga zvakavabatsiridza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru anoona nezvevadzidzi vepachikoro cheUZ vamunyaradzi Madambi kana mutevedzeri wavo sezvo vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vaLennon Mazuru vanoti kuramba kuchisundirwa mberi kwemazuva ekunzwikwa kwenyaya yechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kunoratidza kuti matare ari kuda kuti vashanu ava vayaurire mujeri.
Sanhasi manoramaita zvokwadi zvokwadi havana kana umbowo kana chiita tava kupomera vakomana vedu ava zvosaka maona zvazonzi magistrate anzi arwara inhau yekuti havasi kungodaiko kuti vakomana vedu vabude.
Kunyange mutauriri wemajeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services Muzvare Meya Kanyezi vanga vavimbisa Studio 7 kuti vachati padivi ravo pamamiriro akaita nyaya yevadzidzi ava havana kuzozadzisa vimbiso yavo. Imwe nyanzvi munyadzi vechidiki isina kuda kudomwa nezita rayo yati vadzidzi vepaUZ ava vane kodzero yekuwaniswa mukana wekunyora bvunzo dzavo.
Takatarisa iyo vemuzvitorongo iPrisons and Correctional Services muono wavo hausi wekutongera munhu rufu asi wekuvandudza upenyu nemunhu. Saka tinoona kuti vakawana bvunzo dzavo vanokwanisa kunge vachinge vawana kodzero dzavo dzaremekedzwa.
Magweta evadzidzi vepaUZ ava anoti ane tarisiro yekuti vhiki rinouya vadzidzi ava vachabvumidzwa kutongwa vachibva kumba kana vana muchuchisi vakaitawo basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.